manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu ndira 19/2018
makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC
ini ndini Tanono Kawande ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi
mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muZambia umo vari kuita misangano nemutungamiriri wenyika iyi vaEdgar Lungu
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti hurumende inofanirwa kuita sarudzo dzakachena kuti veruzhinji vakoshese kuvhota panguva dzesarudzo.
Zimbabwe inorangarira vaRoy Pachedu Bennett avo vakashaya mutsaona yechikopokopo muAmerica nemusi wechitatu.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muZambia nhasi murwendo rwavo rwekuita misangano nemutungamiriri wenyika iyi vaEdgar Lungu. VaMnangagwa vasvika munyika iyi mangwanani panhandare yeKenneth Kaunda International Airport vakatambirwa negurukota rezvekunze kweZambia vaJoseph Malanji. VaMalanji vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe neZambia dziri kusimbaradza kushanda dzose munyaya dzeupfumi nezvimwe. VaMnangagwa pataenda pamhepo vange vave kuita hurukuro navalungu vachitaura nezvematorero avakaita chigaro kubva kune vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe uye nyaya yegadziriro yesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa munyika gore rino. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga.
Zvakakosha kuti vaMnangagwa vanoenda kuZambia nedzimwe nyika. Tinoziva kuti munguva yeRhodesia vaMnangagwa pavakabudiswa mujeri vakadzoserwa kuZambia vachinzi ndokumusha kwavo. Saka kuzveukama nevamwe hazvina kuipa, kutaura hakuna kuipa, asi chatinokurudzira vaMnangagwa ndechekuti vakasire kuita zvinodiwa zvacho, kwete kungotaura nemuromo, muromo hauzaririrwi nerwizi. Chinodiwa kuita kutaura kuti iko zvino mauto abuda zvachose mune zvematongerwo enyika nekupa mhiko yekuti hakuna mhirizhonga ichaitwa nekugadza pachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission rinoona nezvesarudzo. Zvakarewo nekuona kuti mimwe mitemo yakaipa inonyonganisa musarudzo, mitemo yakaita sana posa kana aipa nemimwe yabiswa. Zvakarewo nekuona kuti mapato anopikisa anosanganisira rinotungamirwa navatsvangirai nerinotungamirwa namai Mujuru nerinotungamirwa naungosana moyo apuwa mikana yakaenzana nezanu PF. Mupfenyuro yeZBC paTV kana mumaradio uyezve mumapepa akaita seHerald neSunday Mail ehurumende ndo zvakakosha izvozvo. Vanhu ngavapuwe mvumo yekutaridzira murunyararo vachitaura kana kugunun'una pamusoro pezviri kuitika mukati meZimbabwe.
Asi kavamwe vari kuti vaMavhinga chimbovapai nguva vaMnangagwa vasati vane mwedzi yakati wandei vari muofisi umu.
Kwete ikoko kusaziva nekuti vaMnangagwa vaiva navaMugabe ndivo gurukota rakanga riri muhurumende yevaMugabe kubva muna gore ra1980 tichiona kuzvitonga kuzere kusvika nhasi uno. Kureva kuti makore makumi matatu nemanomwe apfuura vaMugabe navaMnangagwa yaiva tsika nditsikewo. Saka chinokoti chitsva nechipi uyezve zvizhinji zvati kutaura izvi zvekuvandudza mutemo kana kuti vanhu vapiwe kana yakaenzana panepfenyuro yeZBC kana kumapepa nhau hazvitori kana musweri kungotaura nhasi kuti ndo zvavapo zvotoitwa. Ko zvingada gore here izvo kana kuti zana remazuva kuti zvinonzi kuti mutemo isandirwe zvoda zvine namazuva hazvo? Zvisiki izvi kusaziva mutemo ikoko. Mutemo weposa kana weaipa hauna muswere kuti ubiswe, kungotaura kuti ngatitei zvakati vakomanana nevasikana muparamendi zvotoitwa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vade wamavhinga vange vachitaura parunare kuJohannesburg kuSouth Africa na Blessing Zulu weStudio 7.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwe enyika dzinoti hurumende inofanirwa kuita sarudzo dzakachena kuti veruzhinji vakoshese kuvhota panguva dzesarudzo. Mashoko aya abuda pamusangano wokuziya sarudzo wakaitwa muHarare neChina. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Bachitaura pamusangano wakarongwa nesangano rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network neChina, Moshina Business uye vari mufundisi Dr. Shingi Munyeza, vakati hurumende inofanira kusunungura vanhu kwete kuramba vari nhapwa dzehurumende kuitira kuti vanyatsovhotera vanhu vavanoda. Vamunyeza vakati vazhinji kunyanya kumamisha vanovhotera bato reZANU-PF nekuda kwokuti vane zvavanowaniswa nehurumende pachena zvakaita sembeu, zvekudya nezvimwewo. Vakati vane mafungiro ekuti vanhu vanozovhotera bato iri kuti vasazosarudzwa mumisha yavanogara vachisiyiwa panowanikwa zvemahara izvi.
Vanhu vangova zvikwekwe panyaya yekuti vanongoda kuti hurumende dai yatiitirezvo, hurumende dai yatiitirezvo, hurumende dai yatiitirezvo. Chiripo ndechekuti vanhu vanofanira kusvika pakuti vakwanise kuzviitira zvinhu, and then vozoita kuti hurumende idaidzwe kuti iite zvinhu zvainofanira kuita, isingaite vanhu kuti kunga vanhapwa mune zvinhu zvavanenge vachida. Saka vanhu vedu vanhapwa dzehurumende nezvainofanira kuvaitira. Isusu tiri kuti vanhu ngavamire vari vega, iyoyo hurumende ngaiempawewo vanhu kuti vazviitirewo mabasa vari vega, kwete kuti vanhu vangomirira kuti zuva nezuva mwaka nemwaka vari kuuya kuhurumende.
Vamunyeza vakatiwo bato reMovement for Democratic Change rinofanirwa kubuda pachena kuti zvizvi chaitika nekurwara kwemutungamiriri wavo vaMorgan Tsvangirai, sezvo zvoita kuti vamwe vavhoti varase tariro yekunonyoresa kunovhota, vachiti pane vari kutarisira kukukwidza semutungamiriri wenyika hapana wavanoona kuti angabudisa Zimbabwe mumatope mairi.
Kuopposition vatinetsekei nepavari yezvinezvi. Kurwara kwemukuru wavo Morgan Tsvangirai aita basa guru muopposition imomo. Kwanetsa nenyaya yekuti achazova mutungamiriri ndiani. Inini ndinofunga kuti dai vagarisana pasi voisa process kana kuti zvinofanira kuitwa kwemwedzi chatevera kuti vanhu vazive kuti chii chiri kuitika iko. Nokuti chatinoda ndechekuona opposition yakasimba, opposition inokwanisa kuchallenja government iripo kuti iite zvinhu kuzvirwa zvakanakira vanhu. Na opposition kana ikange isina kusimba zvinongoreva kuti tatova one party state. Saka iyo inofanira kusimbiswa. Chekutangisira ngaisimbiswe mutungamiriri wayo.
Vari mune zvematongerwo enyika, amai Priscilla Misairambwe Mushonga, vakati vanetarisiro yekuti vanhu vachavhota gore rino vakawanda vachifarira kuchinja kwakaita hurumende.
Voters muZimbabwe anowanzoenda kunovhota nokuti vari kufarira kana kuti pane chiitiko chinenge chaitika. Mukatarisa muna 1980 vanhu vakabuda vakanovhota vakawanda chaizvo nokuti tatichangobva muhondo. Vanhu vane kakufara kekuti tine munhu mutsva ari kupinda. Patakatanga kuenda mamwe makore aya pasi sina chakadaro chachiitika, takabva tadzika pasi. Ukanazotarisa manhamba zedu zviri kuratidza kuti ukatarisa from the late 1980s tata kuita idrip yeparticipation. Ndo pakatanga nyaya yekuti taiti kune chinhu chinonechirungu vhota apati, ndobva yakwira futi muna 2000 just after nyaya yeconstitution nekuuya kwakaita opposition yeMDC. Saka muchaona kuti iye zvino patiri kuenda kuelection ino nokuti paitika chiitiko chaitika ichi vanhu vachaenda kunovhota vakati wandei nokuti vanhu vanonzwa manyukunyuku.
Amai Misi Airambwe Mushonga vakatiwo havasina tarisiro yekuti mutemo ine chekuita nesarudzo ichavandudzwa sezviri kutarisirwa nemapato anopikisa. Kweta uyezve vari murwiri wekodzero dzevanhu vaBrian Kagoro vakati vane chivimbo chekuti vana veZimbabwe vakabatana vanomisa vechiuto kuti vapindire munyaya dzesarudzo vachishandisa bumbiro remutemo yenyika.
Ndosaka ndati bumbiro remutemo nemutemo ndochatibatsira kuti tidzivirire kuti vechiuto vanga vachipinda nezvematongerwo enyika. Moza kuti chakaitika kuti shanduko irimo muZimbabwe itike hanga asiri matenge echiuto. Vanhu ruzhinji rwevanhu rwakaita se rwakauya masitichi kuzo demonstrate. So vanu, vakabata na wita izo, so wakaita na November. Vajitu kwetu, atidu kuti vechuu tuwaite zi, vayema aktivisi yema political parties. Great.
Sangano reses nirinoti richange richiita misangano yekukurukura nyaya dzine chekuita nesarudzo kamwe chete pamwedzi kuitira kuti vanhu vakwanise kukurukura nezvesarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vanhu vakawanda munyika vanoti vari kushushikana zvikuru nekushaya mutsaona yechikopokopo kwevaive mubati wehomwe muMDC uye iri nhengo yeparamende ichimiririra chimanimani vaRoy Bennett nemudzimai wavo Heather. Vaviri ava vaive muchikopokopo chinonzi chakadonha kuNew Mexico State muno muAmerica nemusi wechitatu. Vachitaura neStudio 7 vanokokera nhengo dzeMDC mudare reparamende vaInnocent Gonese vati vaBennett vaida Zimbabwe zvakanyanya.
Zvinhu zvekuti vanhu vemuno muZimbabwe chikuru sei kumanyika ino vakanyanya kushandira vari kudzimbikana nekuzadzwa zvo.
Shungu dzavo dzaibva pai?
Shungu dzavo dzaibva sekuti munhu chizvarwa chemuno munyika. Munhu akazvarwa akapfuurira muno muZimbabwe angachishanda nevanhu. Pamunhu anga asina zvekutaura ganda, munhu anga aida kuseenza nevana vese veZimbabwe. Chavaida ndechekuti nyika ino vanhu vese vagare vachigara zvakanaka vachidya vachidzidza. Vanga vasingafaniri kudzvanyirirwa uye kukanganiswa vanga paitwa nyika. Nasaka kutipini hita uparari wanilatambi utambutiki. Nesu jambu wa hida uti aize wakaitilisa. Pakucho ino kwa waka hita nipangano.
Mashoko aya atsinirwawo nemutauriri weMDCT kuManicaland vaTrevor Saruwaka avo vati vanhu vekuchimanimani vaivati pachedu nekuti vaishanda navo zvakanaka.
Vabeneti chandingadanga kutaura ndechekuti munhu aitoshamisa nenyaya yerudo rwanga inaro panyaya yekuti vana venyika ine vasununguka. Izvi zvandinotishamisa nenyaya yekuti anga ari murungu sekuziva kwenyu, asi aitonyanya kubata vanhu vatema zvakanaka kupfuura mabatirwo anoitwa nevamwe vanhu vatema. Ndosaka akazopiwa nickname yekuti Pasto nevanhu vekuchimanimani mushure meunge watoona kuti ndiye munhu aitoita seivo. Saka izvozvo tinochema zvakanyanya nekurasikirwa negamba iri ranga risingatarisi ganda remunhu.
Mutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya Moyo vatiwo nyika yarasikirwa zvikuru nerufu rwaBennett nomudzimai wavo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaArnold Tsunga avo vakashandawo navaBennett vati aiva munhu aimira pachokwadi.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vaWenceslas Nyamayaro vazivisa nhasi kuti vanhu vana vakafa kubvira musi wa8 ndira kusvika nezuro. VaNyamayaro vatiwo pari zvino vanhu gumi nevasere vakarapwa chirwere chekorera mwedzi uno, vanomwe vavo vari madzimai, gumi nemumwe chete vari varume. Mudzimai ane makore makumi masere.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaArnold Tsunga avo vakashandavo navaBennett vati aiva munhu aimira pachokwadi.
VaBennett angari munhu ane rudo, munhu anotendeka, munhu wekuti zvaanenge ataura kuti ndozvaari kuita ndozvaanoita. Haasi munhu aiyeba, ainzvenga nzvenga, aiwedza kurova imbwa akawiga mupini. Samunhu anga achida Zimbabwe nemwoyo wake wese nerudo rwake rwese. Saka Zimbabwe yarasikirwa zvisingaiti. Handifungi kuti vanhu vazhinji vanoziva kuti kurasikirwa kwataitwa naBennett kurasikirwa kwenyika kwakakurisisisa chaiko chaiko.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
chirongwa chestudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580-6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reSeneti remuAmerica riri kuzeya bhiri remutemo rakatambirwa nedare reParamende yepasi rekuti pave nemari inogona kushandiswa nehurumende kutanga nhasi pakati peusiku. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanyora paTwitter vachiti mavhoti ebato reDemocratic Party ari kudikanwa zvakanyanya kuitira kuti hurumende yavo irambe ichishanda, asi vati zviri kudiwa nebato reDemocratic Party paurongwa hwevanhu vekunze weAmerica vanopinda munyika iyi zvichapa kuti bhiri iri ritadze kutambirwa nedare reSeneti. Izvo zvinozoita kuti hurumende ivharwe panosvika pakati peusiku hwanhasi.
Mauto eSomalia ari kushanda achibatirwa nemauto emuAmerica abvisa muutapwa vana 32 avo vakange vapambwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab. Guru kota rezvokuburitswa kwemashoko muSomalia vaAbdulhan Hamba Osman vaudza vatori venhau kuti mauto emuSomalia abatsira vana ava kubva pachikoro chiri mudunhu reMidul Sabele. Vanhu vana vafa nechirwere chekorera muchegutu, vamwe gumbu nevasere vakarakwa chirwere ichi. Ata Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vaWenceslas Nyamayaro vazivisa nhasi kuti vanhu vana vakafa kubvira musi wa8 kusvika nezuro. VaNyamayaro vatiwo pari zvino vanhu 10 vakarapwa chirwere chekorera mwedzi uno, vanomwe vavo vari madzimai, 11 vari varume. Mudzimai ane makore 30 amai Laita Mungulusia, avo vanopinda chechi yechimoslem, ndivo vakatanga kufa musi wa8. Zvinonzi nekuda kwechitendero chavo icho chinosungira kuti munhu anenge afa asvinwe matumbu, varume vatatu vakasvina matumbu amai Mungulusia vakazorwarawo nemudumbu, vaviri vavo vakafa. Mumwe murume akazofawo nezuro nechirwere chekorera mushure mekuendeswa kuchipatara chemuchegutu nemusi wechitatu svondo rino. VaNyamayaro vari kukurudzira vemachechi kuti vaungane panenge paine zvimbudzi nemvura uye kuti vanhu vasabhabhatidzira nemumvura.
Tinokumbira nerazvinamato anoita mumasango pave nematoilets, pave nemvura yekugeza yekushandisa. Tinokumbirawo kuti vaya vanopapatidza vanhu mumvura varege tsika iyoyo. Tichikumbirawo kuti vanogungano hombe vanokusaungana nguva yakareba, ungane nguva shomanini vaende. Manguva ino yakadai nekurudzira kuti vanhu vasanyakungana vakawanda panhu pemwe chete.
VaNyamayaro vati korera yawanikwa muchegutu haina kubva kuZambia asi ndeye muchegutu, uye vanhu vachadzidziswa kuviga munhu anenge afa nekorera.
Kana paita rufu rekorera tinokurudzira kuti vanhu vasaungane nguva yakakura. Vanhu veutano vanoyacha kubatsirai kuti vanhu vanenge vafa nekorera vanovigwa zvakaita sei. Taona kuti inenge yabva muchegutu haisi kuti yabva kuZambia. asino kurizira vanhu futi kuti kuzambia zvakanyanya korera nechekuti yamo vanhu ave vakangwara mafambiro avanenge vachiita munzvimbo idzodzi.
Hurumende yekuzambia yakazivisa kuti chirwere chekorera chatekeshera munyika iyi uye vanhu chiuru vakarapwa chirwere ichi. Mugore ra2009 vanhu vanosvika mazana maviri vakarwara nekorera, vamwe makumi matatu nevanomwe vakafa muchegutu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Tevedzeri wemutungamiriri wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaBirian Mukwende vanoti kuvhurwa kwekambani inogadzira fertilizer yemhando itsva kana kuti liquid fertilizers kwaMutare chinhu chinofadza zvikuru. VaMukwende vanoti kambani yekuSouth Korea iyi yakavimbisa mabasa kuvanhu vanosvika mazana maviri zvichikwira uye kupa varimi mukana wekushandisa mhando dzechizvino zvino kurima mbeswa dzavo. Tabata vaMukwende kuti tinzwe zviri kuitika paurongwa uhu.
Kuvarimi chinhu chikuru chaichi chaitika ichi ndofunga technology inoona zvinongosvikasvika paizeda irikuita kuri kuita climate nezvive zvichiita nokusvira kuri kuitawo mafertilizer masaizi achi importwa kubva kune dzimwe nyika zvichiisa kuita foreign currency. Tinoreva kuti kana tava nefactory yedu akureva kuti taakukwanisa kurima uye murimi akwanisa kuita akwanisa kurimawo zvakasiyana nemutengo uri nani tizokwanisa kurimawo zvakasiyana kurimawo horticulture ziva horticulture ndeyo yanga ichinyanya kusvika saka mafertilizer akaita sa anonyanya kushanda mafertilizer akaita sehorticulture saka zvinobatsira varimi nekuti zvinovandidza upfumi hwavarimi uye marimiro yedu sevarimi zvinobva zvaita nyoro saka isu sevarimi zvinobva kufara zvikuru nokuti hapana pachazodzika mapraizi maproducer praizi yedu maproducer praizi aramba ari paari papapa tenda nemainput edu nemafertilizer nemutengo wakadeera zvinoita kuti tiwane mari yakati wandei izvi ikonomi yenyika ibudisire izvezvo varimi tokwanisa kurima pakakurei koita prodactinyasatiro saka tinonzwa kufara
tikatarisa vaMukwende mashandisirwo emafertilizer emhando yatagara tichiziva aya neuyu mutsva waakuuya uyu uri kunzi liquid uyu, varimi vemuZimbabwe vari kunzwisisa here musiyano wazvo uye kuti zvinogona kushanda zvakafanana here?
Varimi vemuZimbabwe vakati tadarika rambari nakuti mumwe muafrica airiend nokupinda kuita aita mayuth yedu vanomhanya neinformation iyi mazuva ano tava nemasms mawhatsapp nemadifferenti avapo zvokuti hazvitori kana zuva rimwe chete kuti vanhu vazive liquid fertilizer inoshanda sei uye magroups awanda anotaura nezvetechnology saka
avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Farmers Union vaBirian Mukwende vachitaura vari parunhare vari kuZimbabwe. Yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Muhlanga Nyahuye achitiudza zviri kutaurwa paFacebook nepaWhatsApp.
pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tangatiri kutarisa zviri kutaurwa nereruzhinji pamusoro pemuchakabvu vaRoy Bennett avo vakashaika svondo rino. Pari zvino regai timbonzwa kubva kuna ivo muchakabvu vaRoy Bennett painterview yavakambotaura vari pano pastudio 7.
Kumbira baba nemadzimai Zimbabwe vakatikoshera makwiti akapfuura anaya takamirwa pachena chena. Tese tinozviziva kwatakamira and zvinotoratidza kuti hurumende yeZANUPF haisina rudo nevanhu, haisina rudo yekuda kushanda nevamwe, haisina rudo kurunurina Zimbabwe nokupinza mapolisi anopa vanhu mabasa inosumudza nyika yedu. Chikuru chandinogona kutaura ndezvekuti nhunzi haite huchi, saka zviri mumaoko mwedu. Ngatinyatsomira mira vakavhoterwa muparamendi nemumakanzura siyana nazvo ivo vachida kutongwa vachida kutibire vasiyei vatongereka tione kuti vanosvika kuti. Ngatinyatsokuratidza ivo vanhu veZANUPF vatorada pese pese patinogona napo ngatinyatsokuvavharavhara.
Regai tiende kune vatsigiri vedu vepafacebook page yedu yeVOA Shona tinzwe kuti vanga vari kuti chiii.
Hallo makadino, tiri kuSouth Africa. Pana Roy Bennett tarwadziwa chaizvo, tarwadziwa kunyange tichisapota ZANUPF, asi Roy Bennett aiva munhu akanakisa chaizvo. Ava Roy Bennett munhu akanga achisenza nevanhu zvakanaka, kunyange aiva munhu akanga ari kuopposition, asi akanga ari munhu akanga ari kusimudzira nharaunda zvakanakisa zvekuti vanhu vazhinji vakamuchema. Kunyange veZANUPF vaimuvhotera Roy Bennett paMP, vaBennett vaisimudzira nharaunda, vaitadhadhara vana vechikoro, maschool fees. Vanga vasingatarisi kuti ndikudhadharira mwana weZANUPF kana kuti ndeweMDC kana kuti ndewechii, vaingeitira zvinhu zvakanaka nharaunda, kunyanya kuchimanimani kuna anangaonoko, aiwa vaitira vanhu zvakanaka chaizvo.
Kana musati mafarira Facebook page yedu, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 pm tiri kutarisa basa rakaitwa navaRoy Bennett rokukurira kodzero dzevanhu munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Tombodzokerazve kunhau yatanga tasiya yemunamato waitirwa vatsvangirai kumasvingo. Vatsigiri veMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai nhasi vaungana pamasvingo Civic Center vachinamatira mutungamiriri wavo uyo ari kurwara nechirwere chegomarara. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri ava vabatana nemamwe mapato ari mubatanidzawo MDC Alliance pamwe neve machechi vachinamatira vatsvangirai avo vane nguva vakatsimbirirwa neurwere. Vachitaura pamunamato uyu, sadzigaro veMDC mudhorobha remasvingo vamuranga Mwachanyawo vati zvavaisa mutungamiri wavo muwako waMwari vanotarisira kuti havakundikani pakupora kwake.
Haana kutisika kuti tikundikane, asi isu pachedu tisinogona kuti tiite kuti tikundikane. Saka panguva ino ndinodeclare kuti hatikundikane, ndinodeclare kuti minamato yedu ichahwikwa. Haleluya. Saka ndingati muchidzimbo mose mauya pano tinokutambirai kupreya vigil iri pano.
Mumwe wemutungamiri weMDCT ama Agnes Langa vati hakuna kwavanokwanisa kuenda kunotsvaka ruponeso rwemutungamiriri wavo kunze kwekuita musangano wekuvanamatira kuna Nyadenga.
Asi ndoda kutenda chiitiko chakakosha chataunganira chinova ndochoga chinotikwanisa chinotigonesa chinotisvitsa.
Tabata svika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Ini ndini Ivanze Zininga.
Ini ndini Tanono Kawande tiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.